nyanzvimune zveupfumi vaVictor Boroma vati vemaindastry vakashandisa zviwanikwa zvemuno kugadzira zvinhu zvinosimudzira upfumi hwenyika.
Nyika yeZimbabwe inochengetedza mari yekunze iyo yatinowana iyo inonzi maforeign currency earnings. Nyika yeZimbabwe inochengetedza mari yekunze iyo yatinowana iyo inonzi maforeign currency earnings.
Vati kutenderera kwemari mumakambani emunyika kunopawo kuti mitero inobhadharwa kuhurumende iwande zvinozopa kuti ikwanise kubhadhara vashandi vayo nekugadzira migwagwa nezvimwewo. Asi vaBoroma vanoti chiri kunetsa munyika inyaya yekuti zvishandiswa zvinodiwa nemaindastries zvishoma.
Agriculture ndiyo inopa tingangoti 55-60% yemaraw materials anoshandiswa nevemaindastry emuno. Saka kuparara kana kuti kusakohwewa mukati meminda kunokanganisawo tingangoti vemaindastry vemuno vanenge vaakutsvaka dzimwe nyika dzinokwanisa kuva pakati kusupplya tingangoti maagriculture based raw materials.
Gwaro reongororo yezvekutonga nekutengeserana rakabudiswa neZimbabwe Statistical Agency ZIMSTAT mukutanga kwemwedzi uno rinoratidzawo kuti mumwedzi wazvita Zimbabwe yakatonga zvinhu zvakawanda kubva kunze kwenyika zvichienzanisa nezvayakatongesa kunze kwenyika, izvo zvakasiya gwanza rinonzi pachirungu trade deficit remari inosvika 97.3 million. Muzvinafundo Albert Makochekanwa chipangamazano chehurumende panyaya yekushandisa zvinogadzirwa munyika vanoti Zimbabwe ichiri kure nekuzadzikisa donzvo rayo.
Policy yakaiswa 2019 inonzi local content strategy yakumasekta mazhinji yanga yati kusvika gore rino iri parinopera taifanira kunge taa kuma 80% zvose zvatotenga zvi 80% zvinezvi zvemuno. Bati patsvakurudzo yandakaita irikuratidza kuti hatichiri hatisati taakusvika. Imwe sekta iri kuti only 52% iri kutengwa munomu, imwe iri kuti 69%, imwe iri kuti hazvo 38%. Saka kuti gore rino dzese dzisimuke kumhanya unobata 80% handioni zvichiita.
Vamakochekanwa avo vakatarisa makambani anogadzira mafotireza mishonga yekurapa nezvekurongedzera zvinhu vati tsvakurudzo yavo yakabudiswa pachena kuti zvinotevera ndo zviri kuita kuti makambani asashandisa zvinhu zvinowanikwa munyika mukugadzira zvinhu.
Mitengo remapraisi ezvinhu zvacho zvinogadzirwa muno kuti titenge anoti dhurei zvakanyanya kudarika kuimpota. Tizvo zvacho zvinogadzirwa muno dzimwe nguva kwaliti yacho haina kunyatsomira zvakanaka uye yakadzikira. Chechitatu ndechekuti zvinhu zvacho vacho malocal suppliers tikati tipei zvinhu dzimwe nguva havatawirirana kuti yainazvo sei kuti musi wechitatu vanozouya musi wechina kana chishanu.
Kuti Zimbabwe ikwanise kugadzisa dambudziko iri vamakochekanwa vati vemaindastry vanodawo kuwana mari nemutengo uri pasi.
Mari iwanike yakati chipei pakunokwereta tinofanira kuwanika yakati chipei, uyezve kutiwo panodiwawo kunge tichifambirana netechnology.
Vafinias Dzaka mutevedzeri wasachigaro musangano rinomirira vanogadzira zvinhu zvekurongedzera zvinhu kana kuti package zveFederation of Master Printers of Zimbabwe vanoti kushaikwa kwemichina yechimanje manje kunoita kuti zvigadzirwa munyika zvive nemitengo yepamusoro.
Makasomezi edu anenge anoda kuenda kunze kunotenga nokuti ndokwazvikachipa, asi tikakwanisa kuwana through grants mamachinaries ekuti tigone kuita sezvavari kungoitawo ikoko, yes, we will not be at the same level but we will be competitive.
Zimbabwe iri kubatsirwa neUnited Nations Economic Commission for Africa UNECA mukuedza kuzadzikisa donzvo rayo iri. VaOliver Maponga vanoshanda kuUNECA vati donzvo ravo nehurumende nderekuti vemaindastry vashandise zvinogadzirwa muno. VaMaponga vatsinhira kuti kushandiswa kwezviwanikwa zvemunyika kunobatsira nyika zvakanyanya mukuumba mabasa nezvimwewo.
Zvemabasa i1 aspect iyo chichinhu chimwe chebasa, asi tiri kutaura kuti kutengeserana muno tichigadzira zvinhu zvedu muno kunodzikisa mutengo.
gurukota nuna nezwe ma industry wa maise kainze nza vanoti vakabudiza kuzazikisa urongo uu Zimbabwe inokwanisa kudereza urombo munyika kana kuti kusvika pane inonzi upper middle income society. Vanoti vachabatsira vema industry nemari. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.